what are Randa is at the end of the election, it was now. Kana kuti avoid the election, waida kuti kuti come ground, wakatanga waita zvekuraya masaya wakapedza, waona kuti ground rawo harina kumira mushure vanhu vezano, wakatitsagira nyaya dzemufurema, zvandikataura kuti wakatiita tapwanya mota, pamwe pacho zvikanzi tarova munhu kunhamo kwava masaya, so wadaro wakanovhurisa madhokedzi. So vavaere vamai ndezvekuti madhokedzi aita kuti mapurisa andisunga, waronga urongo wandikanzwa nevanhu vakandiudza vemukati. So inini semunhu wemutemo, takataura nemagweta edu, magweta akati advise kuti ngatiite election topedza. Tatedza election tienda kumataredzi mhosva. So sekudaro takaita saizvozvo tikaenda kumataredzi mhosva. Kwandaenda nhasi nezviro ndakaenda kumapurisa nezviro musimuvhuro. Nhasi chipiri ndikaenda kudaredzi mhosva ndiri pakati peusungwa ndabva kuloendoda. So ndasvika kumataredzi mhosva mapurisa atarisa mapepa nemagwaro manyorerwo anga akaita. Nyaya dzekunyeba nyaya dzisina umboo dzinooneka. That's why wazondipa free bail. Ranzidzoka zvakare kudare edzi mhosva mutwa 23 August after mushure mekunge watarisa nekuongorora kuti mhaka idzi kuti hapana mhaka izvino waona kuti ino maelection acho akapfuura zvaitaurwa zvaizvaiza zvainge dziri zvekuseri zvekugotswa turo inyaya dzekugadzira kuda kubudisa mugiraundi nekuti zano yaida city at all costs its either kuti ipinza mujeri kana kuti uraya vanhu chaiko so ndodambudziko ratakaita maelection apfuura
saka imi matambira sei chiitwe ichi nematsanangurira amuri kuita tichiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwidza musarudzo
wajonga muno munyika hamuna mutemo muzimbabwe yangu wari banana republic muno hamuna mutemo taifunga kuti inyika asi pane ongororo netakurudzo iri kutoitwa kuti toita kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamuna angagwara vanenge vachiti havo washandi vemupurazi vanenge vachingonziwo ibva apa yoenda apa nekuti hamuna mutemo munyika saka tiri kufungidzira izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye taifunga kuti zimbabwe inyika ine mutemo nemataredzi mhosva vamwe vakuita achitevedzera mutemo but ongororo netsvakurudzo iri kunzi tinenge titori mupurazi remunhu